Knacko Music.
When we say party, we want all the crosses to disappear. When we say party, we are party. Oskid, all right. Hapuragatabura, tino gote hapuragatabura. Hapuragatabura, ta danza yugwe. Gafara funga kuwachisa mapuro bule moese. Twaga kuva malaga masaida mawiski kunyangwe masese. Kana pane zviri kukunetsa uya tozvitapudza zvese. Tora sipi uone magic zvinoshamura zvese. My problems is disappear. Ndinoda kumboita happiness ye. Ndatizvoni disappear. Wanyangira munhu wasiri ye. Anapa I happy ye. Ispakia lula, popo bachima amarula, madola marans mapula, nasi tiri kujgamula, upashota excuse to hallelujah, nirkungo gaya preja mumedula, HKT irikupidarula, pari papureja isinde sutarula, ndoda kufara kosikanda admiti wapamo beta kunge chigulani, matiraburu esenda mapisa nemoto safaya president tulani, ngabinda buru ayobondi piga jimoko zopura zuchitis kupani, satwage na mopandira wiwanese mukwende wangu urimu ulani. My problems is disappear. You don't have to eat happy this year. That is only disappear. When you get a mono, a city, and a party happy, 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 kuti happy unotondiziya ndaiwona uchifara nevamwendo shushikana seuchingondisiya but nasi wandipinza mugiya tarisa zvoita gafaria ndava kuvhara mawindo hakuna kwaunoinda magoni ndakiya ukabvisa maproblemu mulaifi panongosara hepi magafa atimboda hafu chanzi toshamura negepi gafariro kachokondoita kunge mwana ari munepi vaya vajaira kutora mapikicha pakuta snepi. My problems is disappear. Ndinoda kumboita happiness ye. Ndatizvoni disappear. Wanyangira munhu wasiri ye. Anapa I happy ye.
Disappear.
Hapuragatabura.